nengo dzeparamende dzazvoonera dzega pamhino sepo yakusagadzirira kwakaita ZEC pachirongwa chedvr vashandi vezec vange vasinonyatsogadzirira pavatanga kunyoresa uye vange vachitadza kugadzirisa mishina yedvr kuti ishande nemazvo sezvo pange pasina nyanzvi dzemishina iyi vashandi ava vange vachiti vakaita dambudziko nemishina iyi vofonera kumahofisi kwavo kuti vabatsirwe izvo zvaita kuti vanhu vatore nguva yakareba vari mumitsetse mumiriri wegwerurura wava josphat madhuveko avo vatanga kunyoresa kuvhota vati havana dambudziko ravasangana naro uye vatora nguva shomanana kuti vanyorese
kana une information yako yakakwana id number everything social residence text less than 3 minutes.
Senator Kresenzia Chabuka vekumanikaland ndemumwe avo vakwanisa kunyoresa kuvhota pasina dambudziko. Senator Chabuka vati chinodiwa kuti munhu akasike kunyoresa kuvhota kuti munhu aende aine zvinodiwa, vachiti vanofara chose nemafambisirwo echirongwa ichi.
Kana une maparticula zvako akakwana, unoita folo zvavanenge vanyora zvese uchibvunza, vachikuratidza vakutora foto wapedza mafingerprint zvese zvaunenge wabvunzwa ukazviwana wachikwalifaya kuti uye vhota unovavhota. Hapana kana chitsotsi except kana usina maparticula zvako akakwana ukan register.
Asi vamwe vakaita samai Jaslin Munemo vanogara kuHarare West vatora nguva yakareba sezvo nzvimbo yavanovhotera yange isiri kuonekwa mumagwaro ezec.
We normally use for the second news pachigomo vakaona pamakereke na atan mumashini they were giving me mobile to support us continue to follow up for the video. So nanzu dawati la ike iyo gosa yagende kiko kwa kumbuna kwa 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 kwa
amai Munemo vatiwo kunze kwaizvozvo hapana rimwe dambudziko ravaona pakunyoresa kuvhota. Kuvhurwa kwenzvimbo iyi kwaratidzawo kuti nhengo dzeparamende pamwe nevamwe vanoshanda mumahofisi emapazi akasiyana siyana ehurumende havana ruzivo rwakakwana pamusoro pezvinodiwa kuti munhu anyorese kuvhota. Vamwe vange vasina magwaro anoratidza pavanogara uye vange vachitozonyoreswa maafidavit kuti vakwanise kunyoresa. Nzvimbo iyi ichange yakavhurwa kusvika musi wa5 zvita. Zvichakadai mukuru anoona nezvesarudzo muzec amai Constance Chigwamba vati vatori venhau vasina kunyoresa nezec havabvumidzwe munzvimbo dziri kunyoreswa vanhu. Amai Chigwamba varamba kutaura nevatori venhau vasina magwaro ezec vachiti vanotaura neavo vane magwaro ezec chete. Zec inoda kuti vatori venhau vanoshandira makambani emuno vabhadhare $10 kwozoti vanoshandira makambani ekunze vabvise $50 kuti vapiwe mvumo yekunyora zviri kuitika pachirongwa chayo chekunyoresa vavhoti. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Manguja.